Vamangudya vanoti chikonzero chiri kupa kuti vadhinde mari yemakumi mashanu yemadhora ndechekuda kurerutsira vanhu kuti vasatakure mari yakawanda, asi vachitiwo zvakare havasi kuzoita zvaiitwa kare zvekurara vakadzvinya muchina wekudhinda mari. Mari dziri kushandiswa pari zvino dzinosanganisira madhora maviri, mashanu uye makumi maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vanotenderana neRBZ kuti munyika mave kudiwa imwe mari ine uremu huri pamusoro.
Mari iripo pari zvino yema$2 nemacoins, tichitarisa mamiriro aita mitengo nenhau yeinflation itanga tinayo kunyanya in 2020, yanga yakakwira zvikuru, haisichakwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kubatsirikana patingati convenience, kuti mari ikwanise kushanda basa rayo remedium of exchange. So idanho rakanaka. Handione pane dambudziko papfumi hwenyika kana vamangudya vakaprinda mari yemadhora manotes inonga ichibvisa yeRTGS. Izvozvo hazviwedzere money supply munyika.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda.
Izvozvo ukaisa ma$5 nema$10 even dzingongova nema$20 ukaunganidza uisa muchikwama chako, chikwama chozara, chazara kudaro, asi mari iyoyo inenge isingakwanise kubhadhira bhazi kusvika kana sei kwaMutare kana kuBulawayo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati kudhinda mari kwakanaka, asi kunogona kuunza matambudziko.
Kuuya kwemari yepepa itsva ye$50 iyo kwakanakira ndingangoti ruzhinji rweZimbabwe pakuti havachatakure mari inenge yakawanda kana mari ine chitsama anenge ari ma5 kana ma10. Kurota popa unenge uchidawo mari yakawanda uchida kuti utenge kana kuti ufambe nayo unenge wakufambawo nemari shoma. Asi kune rimwe divi zvakaipirawo kuti mitengo yezvinhu inotikwirei, nekuti zvinhu zvizhinji zvinobva zvangotangira pamari iyoyo, nekuti vanenge vachitengesa zvinhu mumisika yakasiyana siyana vanobva vangotangira pamari iyoyo $50 iyoyo zvichikwira. Saka zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire munguva inotevera. Uyezve zvinoita kuti dzimwe mari dziri pasi dzakaita kunge ma$2, ma$5, ma$10 anga achirambwa neruzhinji rweZimbabwe nenyaya yekuti anenge asisina uremu panyaya yekutenga zvinhu.
Panyaya iri kutyirwa nevamwe yekuti hurumende inogona kudhinda mari yakawandisa, muzvinafundo Mugano vati
kutyira kwavanhu hakuna kuipa, nekuti vane experience yekuziva zvinokwanisa kuita hurumende, nekuti zvakamboitika kumashure hurumende kana paita matambudziko inopanika yotanga kuprinda mari ichikonzera kusadzikama kweupfumi hwenyika. Asi ndichiongorora mamiriro akaita upfumi hwenyika pari zvino neutungamiriri huripo, I think Minister of Finance tese tinoziva kunyange pitaitaura makore 2 apfuura kuti vari kuita chandagwinyira pakuti vada kuita budget surplus, havasi kuda deficit. Saka vanhu veZimbabwe izvozvo ndinofunga kuti vanotenderaneni, kuti handifungi kuti Professor Mututu Ncube vangaprinda mari yakawanda.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya iyi vamuponda vatiwo
chinonyanyo tichide kugadzirwa panyaya yemanotsi amahombe akaramba achikwira ndechekuti zvinokuzokwanisa kukonzera inflation, nekuti makaona pakauya ma$5 note ne$10 note, macoins, mabond coins, ma$0.50 nema$0.25 nemadhora nema$2 nema$5 akabva atanga kurambwa nemusika vachiti vakuda mari idzo dzihombe. Saka Reserve Bank inofanira kupatarisisa ipapo kuti zvogadziriswa sei, nekuti hatisi kuda kuti inflation itange kudzoka payanga yava, nekuti Reserve Bank so far vanga vachigona basa nemazvo chaizvo chaizvo, nekuti mari yakadzikama, mitengo yakadzikama.
Zvimwe zviri kutyirwa kuti zvinogona kukonzera kudhindwa kwemari nehurumende inyaya yekuti mari iri mubhajeti regore rino haikwane, izvo zvowedzerwawo nekuvharwa kwemamwe makambani nekuda kwechirwere checovid-19. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoyambira kuti
tiri kuonawo zvakare kuti pane budget deficit. Chiyo chakakosha
kuti deficit iyi tinoita fund sei, tinoivhara nechii deficit iyoyi. Tikaivhara tichitsvaga mari mumisika yemari zvinofamba, asi tikaivhara mari tichitsvaga mari kubva kureserve bank zvinhu zvedu hazvifambi.
Zimbabwe National Chamber of Commerce yakatoyambirawo hurumende kuti isadhinde mari yakawandisa sezvo zvichigona kukonzera kuondomoka kwehupfumi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, mabhanga anokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund anoti nyika yakaita seZimbabwe ine chikwereti chakakura ikaita tsika yekudhinda mari ichikwereta imwe kuburikidza nemabonds anotengeswa nebhanga guru renyika reReserve Bank zvinogona kupa kuti upfumi ubva waenda kumawere. Vaimbova gavhna weRBZ vaGideon Gono vakamboita izvi zvakapa kuti dhora renyika rishaisimba mitengo yezvinhu ichiwedzera katatu pazuva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Blessing Zulu.